MDC Alliance yacherechedza zuva iri kuburikidza nemashoko aturwa nemutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa kuvatsigiri vavo vachishandisa madande mutande sezvo vasiri kukwanisa kuita musangano nevatsigiri vavo nepamusana pechirwere checovid-19. VaChamisa vati rwendo rwafambwa nebato ravo runorwadza kuburikidza nekushungurudzwa kwenhengo dzavo, asi vati vane chivimbo chekuti veruzhinji vachawana rugare kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. VaChamisa vati bato ravo rine urongwa hwekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, vachiti hurumende yeZANU-PF yatadza kupa veruzhinji rugare kuburikidza neuori hunonzi hwatekeshera muhurumende. Zvichakadai, MDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora inoti ichaita musangano pamuzinda webato iri paMorgan Richard Tsvangirai House mangwana, apo bato iri richaitawo mhemberero dzekucherechedza kusvika kweMDC makore makumi maviri nemaviri bato iri raumbwa. Mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti bato ravo rine basa guru rekupedzisa rwendo rwakatangwa nevamwe vavo rwekurwira shanduko, vanosanganisira vashakabvu vanoti vatsvangirai, vaGibson Sibanda, vaIsaac Matongo, amai Gertrude Mutombeni nevamwe.
Makorifotimo mune zvakaitika zvakawanda zvekuti vakabvidza chidzidzo. Kune vamwe vakasara, kune vamwe vakasarudzwa kuti vasvike. Naipapo isusu vose semhuri yeMDCT tinotarisira kuti izvo kunzwirwa kuti hazvisi nyore. Kana taita sauti zvinyore, kune vamwe vaifunga kuti zvakapfawa asi hazvina kupfawa. Asi tautanga kuona kuti vamwe vachasvika asi vamwe vedu vakasara kumashure. Zvinhu zvinorwadza kuti aifungidzira kuti baba vedu vatsvangira vachange vachisvikawo, asi zvakatadza kuitika. VanaIsaac Matongo, vana Gertrude Mutombeni nevamwe vakashayikana nababa vedu vaGibson Sibanda. Ati isu tiri kuti zvinhu zvedu zvichienderera mberi, nekuti munoziva imi kuti pakazoitika extraordinary congress pakazopinda Joshua wedu ndibaba Douglas Monzora. Tinotarisira kuti chizvo tichasvika tichanotora nyika yeKenani.
VaDamba vati kutsemuka nepakati kwakaita bato ravo zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro, iwo vakati vaChamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vasive vatsvangirai, hakuvatadzise kukunda musarudzo, vachiti bato ravo harisi kurwisana navaChamisa asi kuti riri kurwisana neutongi hwebato reZANU-PF pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Atinyaya kuti hatisi kuwirirana navaChamisa kuti hatisi kuwirirana navaMnangagwa, nekuti isusu remember kuti hatisi kukondesa vaChamisa kutinge tiri president, nekuti vangu vari president veZimbabwe, kana kuti vaMonzi vangu vari president veZimbabwe. Tiri kukondesa navaMnangagwa kuti vanga vari president veZimbabwe, vaMonzora. Saka musanyisa vaChamisa pamberi, nekuti ivo vada kutokondestawo vaMnangagwa. Isusu hatipo, nekuti tinge tichiita makakavazana navo, nekuti mwana akabuda mumba akaenda akada kunovaka imba yangu. Saka tiri kuti makorokoto. Asi zvawakanovaka imba yako, chirega kudaidza bhuku rako nezita rababa, chiraidza bhuku rako iwewe nezita rako, nekuti wabuda matiri.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Muzvare Siwongile Mugijima vati kunyange hazvo mapoka eMDC aya akapatsanurana, MDC Alliance yavaChamisa ndiyo ine mukana wekukunda musarudzo.
Mukana wavo uripo, chero avo vari kumbunyikidzwa nekutorerwa maMPs kuti vasawana mari dzokuti vakampeni. Asi tinongoziva kuti kana dai vakasakampeina, zita rake rekungoti mwana wechidiki, iroro ndoro riri kumukampeinira. Saka ndinoona zvangu MDC Alliance iine mukana mukuru. MDCT handioni iine mukana pakuti havana kuhwina mulast election. Iko zvinezvi vari kungombunyikidza vanhu kuti maMPs nemacouncillors vave vavo kuti vangova nenhamba muparlamendi vakwanise kuwana mari dzinobva kuparlamendi. Asi mukana wokuti vangawana siti yepamusorosoro hairi pazero chaipo.
Kubva zvakavambwa MDC muna 1999, bato iri harisati vakwanisa kupinda mumasimba, kunyange hazvo vatsvangirai vakamboomba hurumende yemubatanidzwa nemushakabvu vaRobert Mugabe muna 2009, zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzemuna 2008, izvo zvakaita kuti nhengo dzeMDC dzakawanda dzirasikirwe neupenyu mumhirizhonga yakaitika pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika. Vakakunda vatsvangirai vaMugabe musarudzo yekutanga, asi vakashaya mavhoti anodiwa pamutemo kuti vanzi ndivo vahwina musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.